Makoronike echipiri, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Ipapo Jehoshafati akazorora namadzibaba ake akavigwa navo muguta raDhavhidhi, uye Jehoramu mwanakomana wake akamutevera paumambo. Vanunʼuna vaJehoramu, vanakomana vaJehoshafati vaiti: Azaria, Jehieri, Zekaria, Azariyahu, Mikaeri naShefatia. Vose ava vaiva vanakomana vaJehoshafati mambo weIsraeri. Baba vavo vakanga vavapa zvipo zvakawanda zvesirivha negoridhe nezvinhu zvinokosha, pamwe chete namaguta ana masvingo muJudha. Asi akanga apa umambo kuna Jehoramu nokuti aiva mwanakomana wake wokutanga. Jehoramu paakazvisimbisa paumambo hwababa vake, akauraya vanunʼuna vake vose pamwe chete navamwe vana voumambo veIsraeri. Jehoramu aiva namakore makumi matatu namaviri paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore masere. Akafamba nenzira dzamadzimambo eIsraeri, sezvakanga zvaitwa neimba yaAhabhu, nokuti akawana mwanasikana waAhabhu akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Zvisinei hazvo, nokuda kwesungano yakanga yaitwa naJehovha naDhavhidhi, Jehovha haana kuda kuparadza imba yaDhavhidhi. Akanga avimbisa kuchengetedza mwenje wake nezvizvarwa zvake nokusingaperi. Panguva yaJehoramu, Edhomu yakapandukira Judha ikagadza mambo wayo. Saka Jehoramu akaendako namachinda ake nengoro dzake dzose. VaEdhomu vakamukomba navakuru vake nengoro dzake, asi akasimuka akabuda pakati pavo nousiku. Kusvikira nhasi vaEdhomu vakaramba vakamukira Judha. Ribhina yakavamukirawo panguva imwe cheteyo, nokuti Jehoramu akanga arasa Jehovha, Mwari wamadzibaba ake. Akanga avakawo nzvimbo dzakakwirira pamakomo eJudha, akaita kuti vanhu veJerusarema vaite upombwe, akatungamirira Judha mukurasika. Jehoramu akatambira tsamba kubva kuna muprofita Eria yaiti: Zvanzi naJehovha, Mwari wababa vako Dhavhidhi, hauna kufamba munzira dzababa vako Jehoshafati kana dzaAsa mambo weJudha, asi wakafamba nomunzira dzamadzimambo eIsraeri, uye wakatungamirira Judha navanhu vose veJerusarema mukuita upombwe, sezvakaitwa neimba yaAhabhu. Wakaurayawo hama dzako nhengo dzeimba yababa vako, varume vakanga vari nani kupfuura iwe. Saka zvino Jehovha ava kuda kuparadza vanhu vako, vanakomana vako, vakadzi vako nechose chinonzi ndechako, neshamhu inorema kwazvo. Iwewe pachako ucharwara zvikuru nechirwere chomuura, kusvikira chirwere ichi chaita kuti ura hwako hubude kunze. Jehovha akamutsa vaFiristia navaArabhu vaigara pedyo navaEtiopia kuti varwise Jehoramu. Vakarwisa Judha vakaipamba, vakatakura zvinhu zvose zvavakawana mumuzinda wamambo, pamwe chete navanakomana vake navakadzi vake. Hakuna mwanakomana mumwe chete akasiyiwa kwaari kunze kwaAhazia mudiki pane vose. Shure kwaizvozvi zvose, Jehovha akarwadzisa Jehoramu nechirwere chisingarapiki choura. Nokufamba kwenguva, mukupera kwegore rechipiri, maura ake akabuda kunze nokuda kwechirwere ichi, uye akafa achirwadziwa zvikuru. Vanhu vose havana kuvesa moto wokumuremekedza sezvavakanga vaitira baba vake. Jehoramu aiva namakore makumi matatu namaviri paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore masere. Paakafa hapana akarwadziwa nokufa kwake. Akavigwa muguta raDhavhidhi, asi kwete kumakuva amadzimambo.